yake keita kweita baba mapendana
ai king java
uraden mundou ura tiktok wanzi ihure atamba facebook wanzi ihure
sonda ira
uyo wanzi ihure twitter smart ihure toka ucharemba amba muchituka zvamunoda muchitaura ngezita rangu taura ucharemba ndinire zvandoita ndicharamba ndichimaintaina life toka ucharemba Famba muchituka zvamunoda muchitaura ngezita rangu taura ucharemba ndinire zvandoita ndicharamba ndichimaintaina life Hanzi yeye azodai ahura uyu azodai kunditaura taura muneti kunditaura taura murembi usikana akageza ngoti wahura no 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 Yesaiwo musingana ngachena kuti ihure no 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 Yesaiwo sakatuka ucharemba famba muchituka zvamunoda muchitaura ngezita rangu taura ucharemba ndinire zvandoita ndicharamba ndichimaintaina life tuka ucharemba famba muchituka zvamunoda muchitaura ngezita rangu taura ucharemba ndinire zvandoita ndicharamba ndichimaintaina life era o meu se amigos mas agora já são inimigos Itombo tamba navo pati iko zvino ina ndichatamba navo saka zvamunotaura zvese zvamuchataura zvese zviripo I don't care shungu dzangu kungova dzamafans zvese zviripo I don't care tuka ucharemba famba muchituka zvamunoda muchitaura ngezita rangu taura ucharemba ndinire zvandoita ndicharamba ndichimaintaina life tuka ucharemba famba muchituka zvamunoda muchitaura ngezita rangu taura ucharemba ndicharamba ndichimaintaina life Hanzi yeye azodai ahura uyu azodai kunditaura taura muneti kunditaura taura murembi musikana akageza ngoti wahura no 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 Yesaiwo musikana akachena ngoti ihure no 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 Yesaiwo sakatuka ucharemba famba muchituka zvamunoda muchitaura ngezita rangu taura ucharemba ndinire zvandoita ndicharamba ndichimaintaina life Tuka ucharemba famba muchituka zvamunoda muchitaura ngezita rangu taura ucharemba ndinire zvandoita ndicharamba ndichimaintaina life era o meu se amigos mas agora já são inimigos ndaitombotamba navo pati iko zvino ina ndichatamba navo saka zvamunotaura zvese zvamuchataura zvese zviripo I don't care shungu dzangu kungova dzamafans zvese zviripo I don't care tuka ucharemba Tuka zvamunoda muchitaura ngezita rangu taura ucharemba ndinire zvandoita ndicharamba ndichimaintaina life tuka ucharemba famba muchituka zvamunoda muchitaura ngezita rangu taura ucharemba ndinire zvandoita ndicharamba ndichimaintaina